ground interviews kuti vanhu vari kurava basa nepamusana pekuti zvichemo zvedu zvakangoita hazvina kwanda izvo. Saka vanhu havana kuenda kubasa vakawanda interviews kuti we need to start saying kuwana vatota saying because he.
Saka nhengo dzenyu dzisina kukwanisa kuenda kumabasa dzingange dzakawanda zvakadii?
Apa handichatotauri nyaya yenhengo dzedu chete, ndakutaura nhengo dzevarairidzi vemaunion yese. Ndofunga for the first time in the history yezimbabwe hatisati tamboona chirwirangwe chakadai chekuti maunion ese ari kutaura mutauro mumwe chete. Takabatana, takasungana ende tikuramba tichingotaura kuti hurumende haisi kutibata zvakanaka ende up to now hatisati taita rumwe rumwe. Tirikungotaura chinhu chimwe chete, tine chisungo chimwe chete, tiri kuteera gwara rimwe chete.
Matunhu api anyanyobatwa nedambudziko irori rekushaya varairidzi?
Hapana pandikamboti apa nekuti kwese ndikatobvunza anenge achiti variko vacho kuti ngaandiratidzewo kuti vaona vacho ndivana, nekuti akaenda pachikoro akaona magroundsman, akaona headmaster, akaona HOD otiudza kuti aona varairidzi anenge achinyepa nepamusana pekuti tikuti varairidzi vano tichavaridze mukirasi dzacho havako. Ende chokwadi ndechekuti vanhu vari kutaridza kunyuta kwavo kuti vari incapacitated, havana mari, havagoni kuzvifidha, havagoni kuchengeta dzimba dzavo.
Pane urongwa here hwekutaudzana nehurumende huri kuitika iye zvino izvi muchitora matanho iwayo?
Ndo zvandiri kutoti kubva mangwana ndichatotanga kutodeedza vamwe vangu kuti ngatichigarei pasi titi aiwa shoko rafamba, kana vari vanhu hurumende vanonzwa zviri kuitika pagraund ngativape mukana, ngatimbogara pasi timbokurukurirana, timbomira zvana NJNC zveapex, ngatimbomita hurumende semaunion ematicha tovapa zvichemo zvedu. Nekuti tiri kutaura kuti kuNJNC vari kuenda vachinotaura ikoko havasimirira varaidzi, tomboenda tega tsevaraidzi toendesa zvichemo zvedu sevaraidzi.